Handioni paine chakanyanyosiyana nezvagara zvichimboitika panoitwa mameetings anopf Central Committee and Politburo. Inzvimbo yavanoungana vachigadzirisana as a family. Kana paine matakatana aripo ndopavanenge vachiti ngatigadzirisanei titaure with one voice. Asi hapana chitsva kana kuti chingabude ikoko chingape pundutse kunyika, chingashandure maitirwo ari kuitwa zvinhu munyika kana kupedza nhamo neurombo hwatambudza vana veZimbabwe. Saka vanongotaura it's for public relations nekuedza kugadzirisa kudisciplina napache zvavo kuti ngativei ne one person anotaura it's for damage control kuti pasave nemasituation yekuti vanhu vanofumura hapwa vachionesa nyika kuparadzwa kuri kuitwa nyika neupfumi hwenyika nebato riri kutonga rezanupf. Tiri kuda munyepi mumwe chete anenge achinyepera nyika, isu tichikontrola tiri behind the scenes.
Tanzwawo mutungamiri wezanupf vari mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vachiti vachatora matanho ekugadzirisa nyaya dzeupfumi, vachiti vakatotanga kare nekubvisa special instrument 122 yavakambosendeka parutivi. Munotiwo nemashoko iwe?
Hapana chavari kutitaurira. In the first place, statutory instrument iyo yaisafanira kutombowepo from the beginning. Nechikonzero chekuti hazvaibvirapa kuti hurumende irambidze vanhu kunohodha zvinhu kunze kwenyika zvisiri kuwanikwa munyika. Saka chekutanga, kudzikwa kwestatutory instrument iyoyo kunoratidza utsinyi hwemhando yepamusorosoro hwevanhu vezanupf wekuti vanotadzisa vanhu kunotenga mafuta kunze kwenyika, mafuta avanga vari kushaya munyika munomu. Vanotadzisa vanhu kunotenga zvinhu kunze kwenyika zvavari kuti kana vaunza iwo kana kuti vatora wherever they are taking those things, vanokwidza mutengo zvekuti the ordinary person haagonokutenga zvinhu izvozvo. Saka in the first place taisafanira kuwana special instrument iyoyo nekuti nyika yedu haisi kuprodusa zvakanaka.
Tanzwawo vamunangagwa vachitaura kuti vachaona kuti vanonzi maghosti weka vaya vabviswa muvashandi vehurumende. Munoona zvichibudirira here? Tichiona kuti chinhu chagara chingoonetsa chenyaya yemaghosti weka ichochi.
Tinofanira kutanga tapenengura kuti chinonzi maghosti workers chii, ndivanani. Maghosti workers ari kutaurwa mayouth officers ezanupf. It's not kuti maghosti workers aya vanhu vakamboshanda muhurumende vakabuda vakasazobviswa papayroll kana kuti vanhu vakangopfekerwa zvisiri pamutemo. Aiwa, it's a party and government policy yakaitwa yekuti ngati employi vanhu vanoshandira musangano vachibhadharwa from the public service commission. Saka ndo vanhu vanokampeinira zanupf mumavillages, mumacommunities. Saka havasi kuzobviswa